Vana chiremba nhasi vaungana vakaratidzira zvakare pachipatara chepari renyatwa vachiita zvibatsiri kuti hurumende vatyisidzire kuti vadzokere kumabasa vasina mari. Mumwe chiremba angachiratidzira ndiva Len Moshoti avo vati kuda kuvatyisidzira kuti vadzokere kumabasa hakuna zvakunoshanda sezvo vari kunonga svosve nemumuromo.
Tina the means zvekuti haripoti nazvo kubasa ndizvo like we don't have the money kuenda kubasa ndosaka tisiri kuenda kubasa. Saka kana tisiri kuenda kubasa because of hatina mari kupiwa threat asi tizozvikwanisiro zvekuti tikwanise kuenda kubasa. Tinoti nzara itori threat iri bigger than any other threat yatingapuwa. So for us who go to work kana tapiwa mari yatiri kuda inotenga.
Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita chiwo sezvo hurumende iri kukwidzawo zvinhu zvakadai semafuta edzimotikari, magetsi nezvimwewo zvichienderana neuremu hwedhora rekuamerica kana kuti interbank exchange rate. Vari kuti ndozvavari kungodawo kuti mari dzavo dzemihoro vadzipiwe zvichienderanawo nereti inenge iripo.
Machiremba haana kuramba achida kudi kupikisana nehurumende kana kuti zvatongwa nevakuru venyika kuti kwai tirambai muchititambirisa maus dollars nokuti nyika inoti vamutori mumwe vanoti chii nyika haina mai maus dollars. Vana chiremba vakati kuna hurumende chitibhadhara ivo neinterbank inova iyo exchange rate yei pava ne two currency dzikapa zvimu dollar neus dollar neus dollar kondra kuti iri us dollar asi hurumende yakutambirisa mai mazimu dollar. Vana chiremba vari kutaura zvinhu zviri very simple. Mari yachona iri kupuwa vana chiremba iyi tikaitarisa ikashingwa nhasi haisviki kana $100 asi zvinhu zvese zviri kukwira svondo yoga yoga.
Vana chiremba varatidzira vakananga kumahofisi ehealth services board uko vanosiya tsamba yenyunyuto vachishora nyaya yekutyisidzirwa uye kuda kubuda kwavo zviri pamutemo kubva musangano rehealth apex panel. Vakapanobata chigaro chemunyori musangano rezimbabwe hospital doctors association Dr Tawanda Shakada vati vana chiremba vaona zvakakodzera kubuda mubatanidzwa wevashandi vari pasi pebazi rezveutano vachiti vanoda boka rinovamiririra voga.
Isusu semachiremba tabvumirana tikati taakubuda mune inonzi health apex council tinova ndo yanga iri nzira yanga tirikushandisa kutaura naemployer wedu asi nzira itaona kuti haisinyatsotifadza.
Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wesangano ravana chiremba veZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Masimba Dindoro vati vari kuda kuti HSB itsvage imwe nzira yekuti vanzwe zvichemo zvavana chiremba kuitira kuti dambudziko ravo rigadziriswe.
Tanyora tsamba tichipa kuhealth services board inova employer inoemployer machiremba saka zvoreva kuti yabuda tichikumbira kuti employer atsvage dzimwe nzira kana tadhira idzo dzimwe nzira dzinoonekwa kuti tione kuti tichikwanisa kupa mazvitemo zvedu kuna employer ine separate platform isingabatanidze vamwe because tinoona kunge zvitemo zvemachiremba zvichienderana nekamushandiro kanoita machiremba zvakasiyana nezvimwe zvitemo zvevamwe mahealthcare workers.
Vana chiremba vashoma shoma ndivo vanga vari kubatsira pachipatara chepari renyatwa izvo zvasiyawo varwere vachienderera mberi nekutambudzika. Amai Sandra Mushonga avo vane mwana ari muchipatara vati mwanawo vaasi kuonekwa nana chiremba nguva dzose vati dai hurumende yagadzirisa zviri kudiwa navana chiremba kuitira kudzivirira kurasika kweupenyu.
Machiremba acho vari kungouya pano nepapo hazvina kutombomira zvakanaka uku mwana wangu haasi kana kumbonyatsokupora nokuti vana chiremba vacho havasi kunyatsokuuya vanongouyawo pano napapo unenge wangohwawo tsitsi kuti rega ndimbodarika neko ndiye unouya.
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuzvipatara sachigaro wehealth services board Dr Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vadzokera kumabasa. Dr Skosana vatiwo kuumba rimwe boka rekuti vawane kutaurirana nana chiremba zvinotora nguva.
The negotiating forum that is there is governed by certain legislation. For them to exit and get another negotiating forum we need to change the legislation. And it's not a day's thing.
Kuramwa mabasa kwana chiremba uku kwakatanga musi wa 3 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.